tanga taita dambudziko ku municipality yeChitungwiza vachiti tiri kubika zvisiri pamutemo uye taifanira kunge tabva tamira panguva iyoyo. Saka takazoenda kwavari tikanotaura navo vakanzwisisa zveshuwa vakazotibvumidza.
Muri kutarisira kuti muchatanga kubika riini?
Kubva nhasi tichange takubika. Tiri kutobika porridge redu, vana vedu vachapiwa na 7:30 for 8 o'clock makuseni ano.
Iyo municipality yeChitungwiza yati ichakubatsira isei?
Municipality of Chitungwiza yati iyo ichatibatsira zvine mapurisa ayo vachange vachuya pese patinobika kuti vachengetedze vanhu, vaone kuti vanhu varikumira vakasiyanisa zviya zvinonzi social distancing nechirungu.
Vanenge vachibika varikutarisirwa kunzi vange vakaita sei?
Vati zvekare tinofanira kumeka sure kuti munhu wese arikubika anovhenekwa kuonekwa kunzi hana COVID-19 nezvimwe zvirwere zvinokwanisa kutapukidzira panyaya dzekubika, zvinhu zvakaita sana cholera nana typhoid. Saka isusu tabvumirana nazvo nekuti ndizvozvo utano hwevanhu ndiwo hwakakosha tisati taita chero chatinoita. Vatibatsira zvekare nenzvimbo yekubikira inova crash iri munzvimbo inonzi Unit A. Inofanirwa kuve iri about a kilometer or 2 kilometers from patanga tichibikira. Saka tinotenda, tiri kufara chaizvo.
Munoona remangwana renyu rakamira sei pari zvino?
Tichaita zvese zviri kudiwa nemunicipality of Chitungwiza tione kuti taenderera mberi nebasa redu.